maonero angu ndiri kuti zvinoita sekuti hazvina sikujeka kuti structure yacho yakamira sei, asi pavaripenga tichioverengawo chifollowa social media nemama media houses tiri kunzwa kuti one renga riri backed negold, number two renga riri futi backed nemaus dollar. Handifungi kuti Zimbabwe ine mareserves akawanda zvakadaro, saka zvinoneta kuti tinatso kuzivisana kuona kuti zvoda zvinhu zvibira pajekerere kuti vanhu vaone kuti zvakamira sei. Asi tinoda tikazvitarisa zvitoziva kuti hazvizvi zvokutanga kuti pachaitwa mari inonzi iri backed.
Mungajekesa here ipapo?
Bhondi noti ive tiri kuona maratiji etiri kuona mauzirwo atakamboitwa parakaitwa namamangudya, tanga taudzwa kuti rinenge riri backed neloan yemaus dollar inobva kuexim bank. Saka hatizivi kuti zvakazofamba sei, tikazoudzwa zvekuti paichauya inenge yakatsigira nevanenge vachiexporta vachiexporta vachipuwa yavanga vachiti maexport incentives. Hatina kuzoona futi kuti zvakafamba sei. Saka nyaya iripo ndeyekuti inyaya yeconfidence, nekuti vazhinji hatinatsi kutrusta zveshuwa kuti zvekutaurwa ndezvechokwadi here, mari yacho inonzi ndiyo inotsigira yacho iripo here, gold racho nyangwe izvozvo handikone zvekune magold coins akapetwawo. Hapana anozonatso kutaura kuti magold coins ava papi, zvii zvakaitika nezvazvo. Saka nekuda pokudaro zvoita sekuti chamuhwande muhwande. Saka pakaita zvokuita sechamuhwande muhwande ndozvoita kuti vazhinji vazotora havo mari yavo vesa pasi pepilo, nekuti vanenge vasina shuwa kuti zvinhu izvi ndezvedambe here kana zvishuwa ndezvekuti nyika iende mberi.
Asi chii chinoda kunyatsoitwa neZimbabwe kuti iite mari inotambirwa nevanhu, Dr. Maembe?
Moza nyaya dzemari ka zvinhu mari tatova ne more than 300,000 years kune nyaya dzemari. Pakatanga kucherwa butter trade ndobva kwakaita mari dzatava kushata mazuva anoizi. Nyaya yemari haifanira kutombonetsa kuti zvinotoda hazvitombodikana dokta chaizvo. Zvinongoda kuwirirana toita inonzi independent reserve bank. Zvaizvo kuti reserve bank haifanira kunge ichimbunyikidzwa kana kukondroriwa necentral government. Pakangoita izvozvo zvokuti mari inongoprindwa pavadira zvichinjwa chinjwa mutemo zvidero, ndozvoita kuti zvinyaya kukanganisika. Saka nyaya inorwadza muZimbabwe mazuva ano nakuti panguva yapera isei inyaya yekuti hurumende zvayo inoshandisa reserve bank sebhengi rayo. Pavangodira kuti vatore mari vongonokoravo vodidi, ndozvinoita kuti inflation iite zvairizvi.